mihlangano wabashandi urumende ma federation ama union waitika nhasi muHarare pakurukurwa zvakawanda zviri kubva kumamemba panga pari kuti vanhu vanoda kuti pave neindefinite strike sezvo hurumende isina zvayakauya nazvo zviitsa kusvika pakupera kwezuva ranezuva asi mushure mokuhungurura zvakawanda chisungo chazobuda nechokuti paite strike mazuva maviri national shutdown Wednesday and Thursday next week. Ichi chiri chiratidzo kuhurumende kuti vashandi vanoda kuti hurumende itaure nevashandi vayo. Hongu mazuva angaita semashoma asi muratidzo wekuti vashandi vanoda kutaura nehurumende kuri kuti hurumende yatadza kugadzirisa zvinhu zvichitevera mazuva maviri enational shutdown. Vashandi vehurumende vakazvipira kuramba vachienderera mberi zvikuru sei panozovhura zvikoro.
Hurukuro idzi dzava nenguva yakareba dzichingoitwa. Hurumende iyi muri kuona here ichizobvuma kudayira kuzvichemo zvenyu izvi?
Dziri hurumende jira but zviri kuhurumende kufuka jira kana kuwari. Isu chatinoona nechokuti kana hurumende yatadza kupa response tinofanira kuuyawo neequal response kuintransigence and arrogance yehurumende.